Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 28 Gumiguru 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dzekuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inotara mitemo inoomesera avo inofungidzira kuti vanozvidza nyika. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vazivisa musi uchatanga kuzarurwa mabhodha eZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vachingove mazana maviri ane makumi mana nevaviri 242. Nezuro vanhu gumi nevaviri 12 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava gumi nemumwe 11 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe, zvichinzi mumwe chete akadzoka kubva kuZambia. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mashanu nevaviri 52 vafa nechirwere ichi, kwozouyavo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevatatu 23 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana matatu ane gumi nevashanu 8315. Vapora munyika vachiita zviuru zvinomwe zvine mazana masere nevana 7804. Dare remakurukota rakapasisa kuvandudzwa kwechikamu chemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act, izvo zvinenge zvave kuita kuti ive mhosva kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvishande nenyika dzekunze dzinonzi nehurumende imhandu. Mutemo uyu uchaitawo kuti ive mhosva kuvanhu vanenge varatidzira panguva dzakanangana nemisangano mikuru kana kushanyirwa kwenyika nevekunze. Nyaya dzekuti munhu anoti atochwa kana kupambwa asi pasina umbowo dzinonzi dzinenge dzava kuitawo kuti munhu asungwe nokutongwa. Zvinonzi mutemo uripo iye zvino hauite kuti munhu asungwe nemhosva yokushoropodza nyika yake achishanda nenyika dzekunze. Izvo zvakaziviswa nechipiri manheru negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa mushure memusangano wedare ramakurukota. Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga avo vanopomerwavo nevamwe vanhu veZANUPF nehurumende mhosva yokukurudzira zvirango, vanoshora zvaitwa nedare remakurukota izvi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ameno ari kunzira nekupfurira makurukota ekuZimbabwe zvisizvo, nekuti kutsvaga mitemo yekuomesera zvizvarwa zveZimbabwe hakusiko kumaunza budiriro kunyika yeZimbabwe. Uyezve hachisi chokwadi kuti pari zvino kune nyika dzinganzi inyika dzemhandu kuZimbabwe pasi rose, nekuti Zimbabwe ive mizinda yevafiririri vekudyidzira neAmerica kuWashington DC nekuNew York. Zvakarewo America ine mizinda muZimbabwe muHarare, chimwe chetezvo neBritain neEuropean Union. Mutemo uyu hauna maturo, unofanira kuravwa nekuraswa, nekuti uri kutsvaga kumbunyikidza nekudzvinyirira nekubata vanhu imomo kuti vasasununguka kutaura nhunda dzavo kushongodza nyaya dzekunzero pakakodzera. Zvese izvi hakuna nyika pasi rino inorambisa vanhu kuti vataure nhunda dzavo kana vaine nhunda vari zvizvarwa.
Tiri kuonawo kuti mutemo iwoyu uri kunzi wawandudzwa uyu unenge wakuitawo kuti inenge yave mhosva kune vanenge vachitaura kuti vatotywa asi vasina umbowo kana kuti vapambwa vasina umbowo. Zvii zvamungataurawo?
Mutemo uyu uri kuedza kuvhiringidza nekutsipika kodzero dzevanhu vanoshungurudzwa kuti vataure, nekuti dambudziko harisi rekuti munhu ataura kuti ashungurudzwa kana kuti atotywa. Chiripo ndechekuti mapurisa anofanira kuti aite basa.
Imi vamavhinga muri mumwe wevanhu vanonyanyotaurwa nevanenge vachitsigira hurumende panyaya yezvirango. Vanoti vamavhinga muri mumwe wevanhu vakaenda kuAmerica kunokumbira kuti Zimbabwe iiswe pazvirango. Mutemo uyu unokusiya iwo papi?
Zvemutemo wavari kutaura ndezvemugotsi matsuru, hatina chatinotya semakuita ekodzero. Uyezve ini pachangu ndimire pano ndakataura kuti nyaya yekodzero vanhu vanotyora kodzero ndo vanofanira kuti vanamwe chaizvo chaizvo nemasankisheni pachavo. Tinodzokorora izvozvo, uyezve ticharamba tichipambazve kuti vese vanouraya, vanoshungurudza, vanorepa, vachifoti zvinopira zvakadaro, kwete, mhosva hairovi, vanofanira kuti varohwe neshavu inemuni yemasankisheni. Asi masankisheni aya haasi kunyika, ari kuvanhu, ari pana dungamuka vakazvimiririra ivo pachavo. Izvozvo tinozvitsigira pari.
Vana veZimbabwe vanokwanisa here kuzopikisa mutemo iwoyu kumatare edzimhosva?
Kwazvo kwazvo ikodzero yevana vese veZimbabwe kuti varambe zvachose mitemo yekudzvanyirira neudzvanyiriri, vaedze kuonesa vamunangagwa nehurumende yavo kuti varasira gwara. Nekuti vakatanga vachitaura kuti isu nevanhu nezvira yawe, asi ikozvino
gweta rinogwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vari parunhare kuLondon kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vazivisa kuti Zimbabwe ichazarura mabhodha ayo musi wa1 zviita. Mabhodha aya ave kusvitsa mwedzi mipfumbamwe avharwa serimwe rematanho akatorwa nehurumende mukurwisa kupararira kwecoronavhairasi. Vachinyora paTwitter pavo, vaMnangagwa vatenda vese vakateedzera mirayiro yavo vachiti izvi zvakabatsira kuchengetedza upenyu hwevanhu vazhinji. Asi mutungamiri wesangano revanotenga nokutengesa kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vashora zvataurwa navaMnangagwa vachiti mabhodha ange asingafanirwi kunge akavharwa. VaJuru vati zvipangamazano zvaMnangagwa hazvisi kuvaudza chokwadi nekuti ndizvo zvine marori anotakura zvinhu zvinopinda nekubuda munyika. VaJuru vari kukurudzira vaMnangagwa kuti vavhure mabhodha izvozvi kwete muna zviita. Tatadza kubata munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwe divi ravo.
Isusu seInternational Cross Border Traders Association tinoti hapana chatinofunga kunze kwekutozvishora bhozi. Hatingati isusu sevanhu vekuZimbabwe tisi tiri kutambura, taakuzama kuda kutoomesa, tichiomesa zvinhu, tichiomeserana. Kunzewo kuti taitofanira kunge tiri tinokumbira nyika dzakatenderedza dzakaita seSouth Africa, Botswana, Zambia dzakagarika dziri kuita kupfakanyika nevaugare, tarisirawo kuti nyika idzo tinofanira kunge tichitodzikumbira kuti tihurewo mabhodha. Isezvo tiri isu vekukumbira, tiri isu vekupambara, tiri isu vekupema, tiri isu vekugara takatakura tswanda tichikumbira. Zvinotochitoti isu aiwa hativhure mabhodha edu, zvinhu zviri kushungurudza munhu wese kuti chokwadi chokwadi hurumende yedu yapindwa nei. Kuti kana iri hurumende yevanhu inofanirwa kunge ichitivhurira mabhodha tiwane kutakura tswanda dzedu tiende tinokumbira kunyika dzakatitenderedza. asi zvinoshamisa pani izvozvo zvinogumburisa chaizvo. Kuti tinowanika tichiudzwa kunzi muna December 1 December ndopachavhurwa vanhu. Kuvhura kwacho kuchivhurwa vanhu vane dzimotokari zvoreva kuti bhodha riri kuvhurwa rakapfuma chete vanofamba nemotokari dzavo. Hakuna munhu ari kubvumirwa anofamba nemabhazi, mabhazi anenge asingabvumirwa kutakura vanhu. Saka zvinhu zvinoshungurudza chaizvo kuti Zimbabwe yave yevapfumi here kana kuti ndeye vanhu vese. Vanofanira kuzvigadzirisa kuti bhodha ringe richivhurwa munhu wese iwo musi wa 1 December wacho kana kuti usati wasvika.
Asika vajuru semusingatendari nazvo ivo vachiti vanoitira izvi kuchengetedza utano noupenyu hwevanhu.
Vahwande, tinoshamisika kuti utano huti huri kuchengetedzwa. Sekuti nyika yakaita seSouth Africa inyika inove ine huwandu hwevanhu vakabatwa necorona kudarika nyika dzese muAfrica. Vanofanira kusevha kurarama kwevanhu nekuda nedumbu rinoda kusevhwa zvekare. Hatirambe tongoti tiri kusevha ko nhamba, tiri kudziona nhamba ishoma chaizvo dziri kunikwa tichienzanisa nenyika dzakaita seSouth Africa dzakavhura mabhodha. Ikonomi inoda kuti ivhurwe. Zvatiri kutongoona isusu sei naNational Cross Border Traders Association zvavari kutyira ndezvekuti aiwa vanotenga nekutengesa vakapinda kuti vatanga kutenga nekutengesa mari yavo yenyika yeZimbabwe iyo tava kudonha simba sekuti vanenge vava kutenga mari dzine simba mumisika mitema. Saka ndo zvatinofungidzira ndo zviri kuitika panapa. Handione paine chekuita neutano hwevanhu. Uye zvekare tinoona kuti vakuru vakuru vehurumende vari kutumira marori akawanda mumisina umu achizadza zvinhu achienda. Zvino ndo vachona vari kuti kana kukavhurirwa vanotenga nekutengesa vachizara mumabhazi zvoreva kuti mabhizimusi avo achafamba.
Munotii kuna vamunangagwa pamusoro penyaya iyi?
Tinoti kuna vamunangagwa kana vasiri ivo aiwa ngavasazova mapenguro yavasina kudya. Ngavatetonge nyika sekutonga kwavanoita panohonge vachiita kwete zvekuudzirwa nevanhu vari kuita basa rekutumira marori vachinotenga nekutengesa. Ngavaite kuti macross border traders apinde mumabhazi ariende anotenga nekutengesa kunze kwenyika zvavaisiita, kwete kuti vanhu vanonzi vasapinde nemabhazi. Vari kureva kuti mabhazi omira here kumhiri kwemabhodha mamwe achitakura uko. Hazvineke sense, ngazvichinjwe. Uye zvakare musi wa 1 December kure chaizvo tiri kuda kuti vati vanhu vanotenga nekutengesa vaende kunyika dzinoita Black Friday, vaende vanohodha paBlack Friday panee pakachipa zvindo mukana wavo wokuti vagone kurarama pakisimusi. Saka zvinoti ngavavhure mabhodha Black Friday isati yasvika vanhu mabhazi atakwe vanhu. Ndokurudzira yatinopa kuna amunangagwaisi.
Mutungamiri weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kuitwa kwesarudzo kuTanzania, Guinea, America nedzimwe nyika zvave kusiya Zimbabwe iri pamhene, sezvo zviri kubuda pachena kuti kana pakatevedzerwa mukurudziro dzesangano reWorld Health Organization hapana kutyira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kunoitika. Sangano rinoona nezvesarudzo munyika rakazvimiririra reZimbabwe Election Support Network rinoti kufa kwemakanzura uye nhengo dzedare reparamende pamwe nekudzingwa mudare iri nemakanzuru kwevamwe muZANU-PF neMDC Alliance kunoreva kuti nyika inofanira kuita sarudzo kuti vanhu vawane vanovamiririra. Sachigare weZesni vaAndrew Makoni vanoti kutsika madziro kuri kuramba kuchitwa nehurumende kuti sarudzo dzisaitwe kodzosera nyika mumashure munyaya dzeutongo hwejekerere. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga uye gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakati sarudzo dzimbomira kuitwa kwenguva isina kutarwa nekutyira kupararira kwechirwere ichi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMakoni.
Hongu takanzwa gurukota rezvemutemo richitaura mudare reparamende kuti maelections angachaitwa emabyelections musi wa 5 December 2020 acharamba akasendekwa parutivi. Vachiti izvi zviri kukonzerwa neCOVID-19 yakadai kutekeshera nyika dzose, uyezve pamusana pekuti pane order yainzi lockdown yeri kunzi inofanira kuzopera munandira wegore rinouya.
Pane chakaipa here pane zviri kutaurwa nehurumende?
Isu hatione zvikonzero zvakapiwa nehurumende zviri zvikonzero zvine musoro. Chekutanga, iwo Minister of Justice ava vari kutaura vari mudare reparamende inovaimba yekuti vari kutaura vari mukati. Inova nzvimbo zvakare yekuti munenge mune vakawanda vokuparamendi vanenge vachima MP vanenge vachiita basa ravo. Saka chokutanga tiri kuona kuti paramendi yacho iri kushanda. Tochiendawo kunze tiri kuona kuti mapato ezvematongero enyika ari kuita marali. Vamwe vari kuita maprimary elections, hapana chavari kumira kuita. Uyezve hurumende hapana chairi kuita nezvazvo vachiona izvozvo zvichiitika. Takatarisa tiri kuona kuti ruzhinji rweZimbabwe rwakadzoka kumabasa. Makambani mazhinji ari kushanda, vanhu vari kuenda kumadzibasa kwavo. Totarisawo zvakare tikapinda mumasupermarket, vanhu vari kumira mumitsara mumakiu imomo vachitenga zvinhu. Takaendawo kumabhazi, vanhu vari kumira mumitsara iyoyo vachipinda mumabhazi vachienda kudzimba nokumabasa.
Izvi zvinorevese maonerenyu?
Maonero edu ndeyekuti hapana chinokwanisa kumisa sarudzo. Kana ndichikwanisa kuenda kusupermarket kunozvitengera chokudya ndichimira mukiu, ndinogona kuendawo muraini rekuvhota ndichiisa vhoti yangu.
Saka poitwa sei kugadzirisa dambudziko iri? Vanhu vangavhote sei?
Chinongodiwa chete kungoti titevedze zvinotaurwa nevezveutano kuti tinofanira kunge tichichengetedza mamiriro atinenge takaita social distance inotaurwa. Tinofanira kunge zvakare tichipfeka zvipfeko kumeso kwedu mamask, uyezve tinofanira kuramba takashambidzika.
Sachigaro veZesni vaAndrew Makoni vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zimlife.com rinoti vaimbove mutungamiri weZifa muzvare Henrietta Rushwaya vanotarisirwa mudare mangwanani anhasi apo chikumbiro chavo chekupiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso chichanzwikwa. Muzvare Rushwaya vakasungwa nemusi wemuvhuro vachiedza kubuda muZimbabwe nemakilogiramu matanhatu egoridhe vasina magwaro. Kuroniko rinoti muBulawayo chirwere cheCOVID-19 chakanyanya munzvimbo dzinogara vanhu dziri kumadokere eGuta. Kunyange hazvo pakatikati peguta iri pari ipo pari kubatwa vanhu vazhinji nechirwere ichi. Newsday rinoti sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum pamwe chete nemumwe akambogara mujeri vaenda kumatare edzimhosva vachiti vanoda kuti bazi rezvemari ribudise mari yekuti papa kwemamwe majeri, vachiti mabatirwo ari kuitwa vasungwa mumajeri haana hunhu. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Aradiko vasamari veStudio 7, vateereri veStudio 7, ini ndiri mubvunzo wangu wandoda kubvunzawo kune vanhu vezanawo ana Munangagwa nekabhineti yake kuti pavakapinda 2017 pachikaro vakanga vasingazivi here kuti kune masanctions anonetsa muZimbabwe. Iwo masanctions avo vaingochema inga pamugabe vangu nga vasingambonyanyochema zvavari kuita izvi, asi amugabe ndo vakanga vaisirwa masanctions achona iwavo. Amunangagwa vari vhaisi ngavarege kuti nyaudza nemasanctions. Ivo ndo sanction hombe nerezanupf nevamwa kabhineti yavo, ngavarege kuti nyaudza nemasanctions.
Makadi nevashamarari veStudio 7 vatanonoka wande. Blessing Zulu vachonga kandimiri. Makadini zvenyu? Hamunoti panhau dzakanaka, tinotenda nokuti panhau dzechokwadi. Murambe makadero. Ndinoteerera manhamba evanhu vari kubatiwa nechigwere checoronavhairasi muZimbabwe ungati ari kuramba achiwedzera. Asi ndinodzokera shure ndichiva nomubvunzo kuna Opa Muchinguri. Ndibvunzireiwo vanhu veStudio 7, Opa Muchinguri, chitanga chigwere ichi akati chigwere ichi ishamu yapiwa kunyika zvokunze dzakapa masangishini kuZimbabwe ishamu zvino zvachava muZimbabwe Zimbabwe shamu iyi yava kushanda seyava kurova vone veZimbabwe here ndibvunzireiwo kuna Opa Muchinguri Kashiri ndiye wakataura mashoko iwawo kuti ishamu coronavirus saka shamu iyi yava kudini nhaye vaOpa tipindureivo Opa Muchinguri please
ini chandinetsa hechino vana veZimbabwe kwava Munangagwa munyama here zuro ndizuro vanga vana nguwani nhasi uno vana uyu Ruata futi atanga futi ari kunoba 6 kg dzegold vedwe nyika yakagarirwa dzichitumirwa kuChina nhaye tinoenda kupi imwe wakomana nevasikana veZANU-PF mayouth ndikuda kuti ndikuudzei chokwadi regai zvinhu zvenyu izvi chembere dziri kukushandisa idzi tarisai muone vanga vari kuna mugabe vakatorwa muprize youth iko zvino pachabvawo Munangagwa muchatorebwa futi youth idzo chembere idzi hadzitorerani taurai chokwadi murege zvamuri kuita izvo tibatane upenyu hwevanhu huende mberi mbavha dzidzingwe noti kuti mbavha inopowa responsibility hapana zvaunenge waita unourayisa vanhu nenhamo datenda hangu
Makadiko pa Studio 7 apo ini ndine mvunzo miri muZimbabwe Zimbabwe ne ine America nyika dzakasiyana miri tongoti baba epa next door ne mai epa next door na baba epa next door saka baba epa next door vakati ini handizoda kukumbidza bhara rangu handidi kudya newe iwewe zvinokurwadza papi kwaza America yangoti handizoda kuti iwe tiite pinde madiri tese saka iwe chinhu chakurwadza kana vati handizoda ndinokupakurira sadza rangu iwe ungachemeri kuti hai wano baba epa next door vafanira kuti ndipo bedzi sadza rangu siyana na uite ugadzire utsvage kumoko
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Chikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. America isata sarudzo dzemutungamiri wenyika svondo rinouya musi wa3 mbudzi. Nhasi tinoenderera mberi nekutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica pamusoro pesarudzo idzi. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta rePhiladelphia mudunhu rePennsylvania Vanik Mada vanoti zvinoyevedza kuona kufara kuri kuitwa nevanhu pamusoro pesarudzo iyi. VaMada vanoti kutsvaka rutsigiro kuri kuitwa murunyararo pasina zvokurwisana vachiti vakamirirawo zuva rekuti sarudzo dzitorwe senhemberero muZimbabwe.
Muguta medu rePhiladelphia nekudhiraivha uchiita mabasa ndiri kuona makambeini akasimba chaizvo ndinoona kunyanya muguta rePhiladelphia handisati ndamboona makambeini akanyanya zvakadaro uye kurudziro yakadaro kufanika iriko gore rino saka ndinovimba kuti basa racho riri kufamba zvakasimba chaizvo rekukurudzira vanhu kuti vaende vese kundovhota.
Ko ivo vanhu vari kuratidza kufara here vari kuratidza chilo here chokuti denda vaenda kunovhota gore rino?
Vanhu vakawanda vandinotaura navo vanhu vanenge vari kutarisira zvakanyanya kuti vaende kundovhota nekuti vanenge vari kupiwa dzidziso nekuti kuvhota kwavo ndiko kuti vakwanise kuchinja zvunhu zvavanoda zviitike. Saka vanhu vanenge vari kurealiza simba ravo kuti riri pakuvhota.
Munoona sokuti vari kuteerera here mashoko ari kutaurwa navava vari kukwikwidza?
Ndinoona sekuti vanhu vari kuteerera chaizvo, vanhu vakapanguva kune vari kukwikwidza vachinzwa zvavanotaura. Vakaita madhibheti, vanhu vanga vari kuteerera ende vanga vachida madhibheti acho zvakanyanya kuti vakwanise kutsvaga kuti vomira nedivi ripi. Asi ndinovimba sekuti vanhu vava nedhisizheni yezvinezvi. Izvozvo ndinozviona zvakanyanya munharaunda dzedu nevanhu vanotaura navo kuti maearly ballot, mapostal ballot ari kuitwa aya, vanhu vakawanda vatotumidzira. Zvinoratidza kuti vanhu vatomirira zvakanyanya kuti vange vachivhota nekunzwa nekudzidzaita kwavaita kuti maelections aya dai aitika nezuro chaiye.
Vanhu vanozvibatawo here? Pane zvokumborwisana rwisana here zviri kuitika
munharaunda medu? Handisati ndaona mhirizhonga. Inobva ipapo vanhu vakanyarara chaizvo, asi ndinoona sekuti munhu paanenge ari ndopane kurwisana kwokuti ini ndichamira papi. Handioni mhirizhonga iri kurakika anyway. Kwakanyararwa zvakanyanya, asi vanhu vari mubishi rekuti vange vachivhota.
Ari kunyanya kutsigirwa navanhu muphiladelphia menyu umu, ndopi pavaviri ava?
Kuona kwangu munharaunda yephiladelphia area, ndinoona vajoe biden vachitsigirwa nevanhu vakawanda chaizvo. Ndinodaro kuburitsira nekufamba kumisha yakasiyana siyana. Misha ine mapoka kutaura malevels kana kuti maklasi. Ndinoona maklasi akawanda enharaunda yangu, maklasi ari pakati nepakati, ari pamusoro zvakanyanya. Ese anoonekwa nevanhu kuti maklasi. Ndinoona kuti vari kutaura nezvavabiden. Ndi zvandinonyanya kuona nezvazvo ndezvekuti kune vanhu vanga vari kupato risiri ravabiden kutaura Republican Party vane tarisiro yekuvhotera vajoe biden vasiri mubato ravo. Saka izvozvo zvinondirakidza munharaunda kuti as much as iguta redu is a battleground, asi vanhu vakawanda vanenge vari kudecida kuti vajoe biden vanenge mutungamiriri anokwanisa kufambisa basa ravanotarisira kuti ringe richiitwa renyika yavo.
Ko imimi vamadamati mambo novhotawo here?
Ini ndichaenda kundovhota in person next week.
Chizvarwa cheZimbabwe vanogara muguta rePhiladelphia mudunhu rePennsylvania, Vanik Mada, vari parunhare kuPhiladelphia neStudio 7. Mazwi kambo kanobva kuna Leonard Jakata. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inotara mitemo inoomesera avo inofungidzira kuti vanozvidza nyika. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vazivisa musi uchatanga kuzvarurwa mabhodha eZimbabwe. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.